Chane nguwa ya kareba nukwa na makura nga shika mashanu kana matanatu na bengi asinga wezeri wa shanji mari la chiti zunizwaka oma asikichungona iwa chita mari inochikisa. Saka zado ni za ukenyu wa chandi mabengi zaka nyanyisa. Saka isikiruta rusa mararamira ruta rushinzu wa chandi mabengi wakasiana zaka nyanyisa. Lakuru mabengi kunyange nemari yavano tambira tizi kuti inoshandei nekuti zvinhu zvese vanobhadharirwa vana kuchikoro vamwe vanoendeserwa kunana Australia vamwe kunana America.
Saka kuratidzira kwamaita nhasi munoona sekuti kungabatsira here kugadzirisa zvinhu zvamuri kutaura izvi?
Kuratidza kwataita kutotanga saka nemazuva ari kutevera tikaramba tichiita kusvika vabvuma. Vashandi vemabhengi vari kuti kana vakatanzwisisa naivo futi vakabuda mumabhengi echiita full blown strike. Asi iko zvino kuratidzira kwatirikuita kuri kushanda nekuti kunana POSB kwatakatanga makastoma vabatana nesu. Saka ndiri kuona kuti kana vakasagadzirisa vemabhengi pachaita bongo zvozvo richakanganisa kumira zvakanaka kwemabhengi.
Vashandi vebhengi iri vanga varipo here vachikubatsirai?
Ya tanga tichiita nhasi inonzi ticketing mubumbiro remutemo welabor. Avange varipo kana tichiita ticketing tinenge tichiita isusu nevano vatapota tichivakurudzira nekuvapa yatinoti solidarity kuti tiri kuziva zvichemo zvenyu, nyika yose yakuziva zvichemo zvenyu, timeni tiri kufamba tese. Asi tichatanga kuzoita maextend ekunenge kwaakuvamba kana tanyatsa kubhuidza momentum pane makastoma akawanda ari kutibatsira pane ruzhinji rwezimbabwe. Isinozviitira kuti kana tazotanga extend chaiyo chaiyo pakava nekumbunyikidzwa kwevashandi nokuti inenge yapindirwa nemunhu wete. Saka iko zvino tiri kumbokokorodza vamwe vashandi vese kune mamwe makambani vari kubirwawo nemabhengi vachisvitsunga pamusoro pemabhengi kuti vambobatsire kupa solidarity.